vachipa mutongo wavo nhasi. Mutongi wedare amai vongai muchuchuti kuuriro vati kunyange hazvo nyaya iri kupomerwa chingono isina kujeka ichajekeswa apo paachatongwa. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vati ichokwadi kuti dare harina kutambira chikumbiro chavo richiti uchapupu hwenyaya huchabuda paichatongwa nyaya iyi.
Mhosva manyorerwa dzakaita dzisinyatsokubudisa zvatinotarisira pamhosva kuti tikwanise kuita trial iri sei. Saka mutongi vauya vakati aiwa chikumbiro chedu ndobva charaswa. Zvanzi macharges anongoenda akaita zvaari izvozvo. Kana paine dambudziko nemacharges anogona kuzogadziriswa kubudikidza neuchapupu hunozopiwa patrial.
Vamutisi vati vabvumirana nevachuchusi kuti nyaya iyi itongwe muna chikunguru.
Nyaya yapfudzirwa mberi kubudikidza nokuwirirana kuswa 12, 13 na 14 July.
Chingono uyo achatongwa achibva kumba kwake mushure mekubhadhara mari yechibatiso ari kuramba nyaya iyi achiti ikodzero yake semutapi wenhau kufambisa mashoko. Chingono anonzi akakurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga musi wa31 chikunguru gore rapera achishandisa dande mutande rake retwitter. Anonzi akaita izvi pamwe navajacob ngarivhume nevamwe vakaita semumiriri wezengeza west uye vari mutevedzeri wasachigaro wemdc alliance vajob scala avo vari kumatareiwo nemhosva imwe cheteyo. Mapurisa aramidza zvekare magweta achingono kutaura nevatori venhau pasina chikonzero. Mukuru wemedia institute of southern africa vatavani moyo vaudza studio 7 kuti zvinosuwisa kuti chingono ava kutongwa nekuda kwebasa rake.
Semisa Zimbabwe turamba chitsinidzira kuti kutapwa kwenhau kwakapiwa muburiro redu remutemo. Nechishuwo chakadaro tinotaura chiti dei zviga zvemubumbiro remutemo zvaremekedzwa.
Zvichakadai mutori wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo asungwa nemapurisa uye pari zvino ari mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station. Moyo ari kubatsirwa nemagweta amai Beatrice Mutetwa navaDoug Coulthard uye vaCoulthard vauza Studio 7 kuti hazvisati zvajeka kuti Moyo asungirwei. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabati mangwana panyaya iyi. Zvichakadai vamwe vauza Studio 7 kuti hurumende inofanira kusiya vatapiwe nhau vachishanda vakasununguka.
Nyangwe mitemo iri kuedza kunzi iuye, ngaiuye yakapinda mudonzo rekutapwa kufambiswa kumashoko kwakasungunuka kuitira kuti bumbiro redu richengetedzeke. Hatidi kusvika pachinano chekuti toswera tiri mumatare edzimhosva tichirwira kodzero dzakapiwa kare nebumbiro remutemo.
Pataenda pamepo, Jeffrey Moyo ange achiri kukamba yemapurisa paHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.